Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 10/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamupiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri veMDC vanoratidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri webato ravo vaJob Scala. Hurumende inonzi yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuwanisa vanhu magwaro ekufambisa kana kuti mapassports. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatsigiri veMDC nhasi varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nekunonoka kuunzwa kumatare kwaitwa mutevedzeri wasachigaro webato ravo vaJob Scala, avo vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Nekune rumwe rutivi, munyori muboka revechidiki mubato iri vaGift Siziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika. Vaviri ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ngatinzwei zvizere kubva kumutori wedu wenhau Thomas Chiripasi uyo ari muHarare.
Vatsigiri veMDC vangavaya kuzonzwa nyaya yekupomerwa vaSkala varatidzira pamatare edzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa kwavaSkala kumatare. Vatsigiri veMDC vangavaya kuzonzwa nyaya yekupomerwa vaSkala varatidzira pamatare edzimhosva nhasi vachiti havasi kufara nekunonoka kwaitwa kuunzwa vaSkala kumatare. Mushure mekupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Mnangagwa zviri pamutemo nemapurisa nezuro. Rimwe remagweta ari kumirira vaSkala vaInnocent Gonese vaudza vatori venhau panze pematare edzimhosva kuti havasi kuziva kuti vaSkala vaendeswa kupi vachiti zvaitika izvi zvakafanana nekuti vapambwa. Izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC vaDaniel Molokela, avo vati vave kufungidzira kuti vaSkala vaendeswa kumasvingo rinova dunhu rinonzi ndiro rakaparirwa mhosva iri kupomerwa vaSkala.
Iko zvino hatinyatsoziva kuti vaSkala vari kupi. Magweta arutosvaga-svaga kuti azive kuti ari kupi. It looks like havana kutaura chokwadi. Taakufungidzira kuti taakutoenda kumasvingo. Saka izvozvi magweta aritomhanya-mhanya. I think vakutodzokera kuna NPA kunotsvaga kuti ari kupi izvozvi, because hatisi kumuona.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko ekuti vaSkala vaendeswa kuBikita kunonzi ndiko kwavakaparira mhosva yavari kupomerwa. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vakurudzira vatsigiri vavo kuti vaende kumasvingo neuwandu hwavo kunotsigira vaSkala.
Kumasvingo ikoko munhu wese ari kumasvingo nevari pano vese tichaenda futi kupi?
Ikoko.
Kunyange hazvo nengo dzeMDC dzaratidzira hurumende ichine nguva yakawanda yekunza vaSkala mudare sezvo maawa makumi mana nemasere akatarwa pamurau kuti munhu ange amiswa mudare kana achinge asungwa asati adarika kubva pakasungwa vaSkala nezuro. Vasikala vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupirigura hurumende yavamunangagwa mushure mekutaura kwavanonzi vakaita pamusangano wakaitwa kubhikita nemugovera apo pavanonzi vakati sebato havasi kuzomirira kuti gore ra2023 risvike vamunangagwa vari pachigaro vachiti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa magweta avo anoti vasikala vari kuramba mhosva iyi vechidiki veMDC varatidzirawo pakamba yemapurisa muHarare nenyaya yavasikala iyi pamwe nekusungwa kwaitwa munyori mboka revechidiki mubato ravo vaGift Osalo Siziva rimwe remagweta avasiziva vaagensi gumbo vati vasiziva vapomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga munyika pamusangano wavakaita nevatsigiri vebato ravo mumusha weglenora muHarare nemusi wesvondo apo pavanonzi vakataura kuti vamunangagwa havasi kuzotora nguva yakareba vari pachigaro vachiti vacharatidzira zvakakomba munyika kudzamara vamunangagwa vasiya basa munyori muMDC Youth Assembly vaStephen Chuma vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekushungurudzwa kuri kuitwa utungamiriri hwebato ravo nehurumende
zviri kutova nemapurisa iri vari kuteya opposition kumeka shuwa kuti tose tinoparara semakonzo asi nenyaya yekuti isu taona kuti riva ravo harizobati nhengo dzedu naizvozvo ticharamba kudyiwa sematemba takasvinura nhau iri kuitiwa ndeyekuti state yatadza kusolva maproblems ari kunetsa vanhu maproblems eikonomi nemitengo iri kukwira naizvozvo vari kupanika kakuti vari kutya saka naizvozvo solution yavanongori nayo chete kusunga vatungamiriri veopposition vachivapomera mhosva dzisiri pamutemo
vasiziva vave munhu wechimakumi maviri nevaviri kupomerwa mhosva yakadai gore rino zvichakadai nyanzvi munyaya dzezvematongerwo nyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti hapasina mutsauko pakati pehurumende yavamunangagwa nevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017
zvetinoona panapa ndezvekuti hapana chanyanyochinja izvozvi vanhu vanga vakamirira kuti vajobhisikala vachamira pamberi pedare asi zvouyikwa ndezvekuti vatorwa nehweseri kuda vaendeswa kumasvingo kana kuti vadzoserwa muchirongo izvi zvakadai zvinoratidza kuti munyika hamuna rusununguko ndo zvataingova nazvo nguva yavamugabe kana kuti zvatonyanya kudarika zvaivapo panguva yavamugabe
kuratidzira kwaitwa nevatsigiri veMDC pamatare edzimhosva zvese nepakamba yeHarare Central kwapera mushure mekunge pasvika mapurisa anga akapakatira zvombo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
kutonga kwemutyairi wendege weAir Force of Zimbabwe tachinga musonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dube Mugweru gore rapera kwatanga nhasi mudare reHigh Court muBulawayo taurai Shava anotipa nyaya inotevera
tama neshamwari dzamushakabvu Lucy Dube kusanganisira vabereki vake pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vaungana mune rimwe rematare eHigh Court muBulawayo nhasi kuti vanzwe kutanga kutongwa kwamusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya Lucy kutongwa kwenyaya uku kwatanga vafakazi vatatu vachipa uchapupu hwavo kudare mushure mekunge musonza amiswa pamberi pajustice nokutula mwoyo nezuro achipomerwa zviri pamutemo mhosva yekuuraya Lucy muvakidzani wemushakabvu amai Ellen Musopero ndivo vatanga kupa uchapupu hwavo vachiudza dare kuti usiku hwemusi wa25 mbudzi vakamutswa neruzha rwekuhukura kweimbwa vakadongorera nepahwindo ndokuona mushakabvu achivhura gedhi akashama vati musonzi akateverawo mushakabvu akashama achipopota ndokubva vaviri ava vazodzokera mumba mushure mekanguva vakanzwa kuridza mhere kwemunhu ndokuzoona zvevaviri ava vave kubva pamba pemushakabvu vari mumotokari vaGeorge Makwenjere vanovewo mutyairi wendege ndivo vaita vechipiri kupa uchapupu vamakwenjere vaudza dare kuti musi uyu vakafonerwa namusonza achivati vaidanana naLucy vamakwenjere vati mukutaura kwake parunhare musonza ainzwika kuti aive nehasha vati musonza akazoya naLucy kumba kwavo kuThornhill Air Base vakati zvemushure mekunge vaviri ava vasvika musonza akatanga kurova Lucy uye kumukava Vama kwenjere vati iyo nemsikana wavo, wavaive nae panguwa iyoyo, wakaedza kudzora Musonza, asivaka kundikana, Musonza akaramba achirova Lucy, achimutaidanana na vama kwenjere. Vama kwenjere vati wakazova pamba pao, vachienda kunotsvaga vamwe vanhu kuti vavabatsire kudzora Musonza. Muzvara nokutula matsikaiti, avo vari kudzidzira kuve musoja wemuchadenga, ndivo vaita wechitatu kupa umbo. Muzvare matsikaiti, avo vati vaive musikana waMusonza, vati musi uyu, ivo nemushakabvu naMusonza wacho, vakasangana kumba kwemushakabvu, kuti vataure pamusoro pekuve vasikana waMusonza. Muzvare matsikaiti vaudza Dare, kuti Musonza naLucy vakambosvitamba nje, vakatizve, vakazovasiya kumba kwemushakabvu, ivo vachidzokera kuTonhill Airbase. Vamwe vanhu vatanhatu kusanganisira Dr. Sanganai Pesanai avo vakaongorora mutumbi wemushakabvu vanotarisirwa kupa uchapupu hwavo mudare apo kutongwa kwenyaya kunoenderera mberi. Kutongwa kwenyaya yaMusonza kwakambotora nguva kuti kutange sezvo akambokwidza nyaya yake kudare reConstitutional Court achiti paanotongwa aisada kuti pave nevanonzwa nyaya vakagara nemutongi wedare kana kuti assessors muchirungu achiti kuvepo kwavo hakuzi pamutemo asi izvi hazvina kubudirira. Musonza akachinjawo magweta uye ave kumirirwa navaCalvin Tundu. Kunyange hazvo achibvuma kuti iye naLucy vakarwa, anoti Lucy akafa mushure mekunge adonhera pamagirazi etafura ayo anoti akamucheka. Kutongwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yakawedzera mauto mari yekubatsirikana inosvika mazana mana emadhora emaRTGS pamunhu apo vakatambira nezuro kunyange hazvo vamwe vashandi vose vehurumende vasiri kupiwa mari iyi. Hurumende inoti iri kuda kuwedzera vamwe vashandi vayo vanosanganisira varayiridzi, vana chiremba navana mukoti mari inosvika makumi mapfumbamwe nemasere emadhora eRTGS kusvikawo pamazana nemadhora mana emaRTGS. Mutauriri weZimbabwe National Army Lieutenant Colonel Alpheus Makotore vaudzo Studio 7 kuti avataure nezvenyaya idzi vakati titaure nevekubazi rezvekudzivirirwa kwenyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvemari vaMutuli Ncube kanawo gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza sezvo vose vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Nhasi pamusangano waitwa pakati pevashandi vemuzvipatara nehurumende weBipartite Negotiating Panel uyo unenge uine nhengo dzebazi rezvemari, utano, Health Services Board nevashandi vemuzvipatara, vamiriri vehurumende vanonzi vati havana ruzivo rwekuti sei mauto chete akapiwa mari yekubatsirikana. Asi mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori wesangano reApex Council, rimwe remasangano rinomirira vashandi vehurumende, kuti tinzwe nezvemusangano wavaitawo voga sevashandi kuti vazeye danho rekutora mushure mekunge varamba kutambira mari yavakapiwa nehurumende nezuro.
Government yakazi yauya neofa $97 pamushandi woga woga. Saka tati tiudzawo vamwe vedu kuti ndozvakabuda todini. Saka zvazobuda pamusangano wedu zvazviri zvekuti sezvo tataramba $97 iyoyo tichiti aiwa haitombobviri kana kuti titombotanga kutaurirana, haikutero kuti makandidzwanani haii. Saka tatiri pakutaurirana kuti todini, asi government yakati tombodzokera tonoona kuti tingakwanisa kuita zviri nani kuti vatinotanhaurirana nazvo dzemanegotiations vanotonotaurawo nevakuru vavo. Saka vakati tonotaura nevakuru vedu tozva kuti vanoti kuti vangawedzera pakadini. Saka isu tatangoudza vanhu tikati kana tadzokera mangwana tinenge tichida chii.
Vashandi vari kuwirirana kuti mari ingavakwanire ingasvika pamari chaizvo nemamiriro akaita zvino.
Iko zvino takatoti zvekushanda nemasika zvinonei. Isu tinozviziva kuti Oktobha gore rapera vanhu vaiwana tinangoti mari ingangova kuma $450 tingoti iri average. Iko zvino tichishandisa interbank rate vanhu ivavo vakuwana mari iri kuma $40 saka isu tiri kuti kugavhu zorerai mari yedu payanga iri kureva kuti the current paita pengreti iriko ikozvino mari iyoyo inobva kunge iri kuma 4500 pamushando wokaoka iri kana ari mazvimu dhora do asi indabhengi inongochinja saka tei tingoshanda neinenge iriko asi kuti munhu akwanise kurarama zvekungoti uri kurarama uri kukwanisa kudya kuenda kubasa nokupfeka nokudini unenge achingotoda mari inosvika kuma 4500 mushandi wepasi pasi.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vashandi vehurumende zvikuru vechiuto vanenge vakapiwa mari iri kunzi nehurumende inosvika iyo zvikamu zvina kubva muzana kana kuti 40% iri kunzi yecushioning allowance. Imi makanziwo muchapiwa mari here pamusangano wanezuro?
Bodo hatina isu mari yedu yavari kutaura vari kuti inotongobva munhauri vanhu idzoro uye vataitaura navo vekuhurumende vaitoti isu hatisati tatozvizivavo tichamboda kunonzwa kuti zvakamira sei isu taingozvinzwawo yedu nekuti mari dzinopinda zvemumabhengi saka hatizovanziki zvevanhu vanongototi sezvo vatowana mari kuti vanenge vafara vanototaura kuti ndawana mari ndawana mari.
Munyori musangano reApex Council vaDavid Zatsunga vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mazana nemazana evadzidzisi nevarairidzi varatidza nhasi zvakare muAlgeria vachikurudzira kuti hurumende iripo ibviswe. Kuratidzira kwanhasi kwasvika muzuva rechimakumi maviri vanhu vachiratidzira vachiti vose vakasungirwa zvematongerwo enyika vanofanira kuburitswa muusungwa. Zvichitevera chibvumirano cherunyararo chakaitwa pakati peEthiopia neEritrea muna Chikunguru gore rapera icho chakapedza makore makumi maviri ekunetsana, nyika mbiri idzi dziri kutarisira pundutso yakaunzwa nerunyararo urwo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutyorerwa kodzero dzazvo nekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa kana kuti mapassports nenguva inokodzera uye inotarisirwa nemunhu kuti ange awana gwaro rake. VaMavhinga vanoti bumbiro remitemo yenyika rinopa kodzero kuvanhu veZimbabwe kuti vawane magwaro ekufambisa kana chero magwaro anokodzera kunge achiwanikwa nechizvarwa chenyika. Izvi zvinotevera mashoko ekuti hurumende yave kukundikana kudhinda magwaro ekufambisa aya nekuda kwekushaya mari yekunze yekutenga bepa pamwe neink zvinodiwa mukugadziriswa kwemagwaro aya. Izvi zvinonzi zvave kuomesera vari kunze kwenyika vanenge vachida kumutsiridza magwaro avo anenge apera kushanda kana vamwe vanenge vachida kuenda kunze kuchikoro kumabasa kana kunorapwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika kana kuti zvinobata zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMavhinga pamusoro penyaya iyi.
Matambudziko makuru kwazvo uyezve matambudziko ekushayikwa kwemapassport kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinomada nenguva mucherechedzo wekuti zvinhu muZimbabwe zvave manyamamire nerongo ndokuondongeka kwenyika kwatiri kuona kuchiitika. Hazvinaki kuti hurumende ikundikane kusvika pakadai, inenge ichifanira kunge yagadzirisa kunyanya-nyanya kana tichiona kuti mukufamba kana kumbeya-mbeya pasi rose kunoita vatungamiri nevakuru venyika vanoparadza mari yakawanda kwazvo ainge dai ichishandiswa kuti iende pakuzadzisa kodzero dzevana veZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi tichitarisawo panyaya dzekodzero dzevanhu, pane kodzero dziri kutyorwawo here apa?
Hongu kwazvo kwazvo, kodzero yakanyanyisa kukura yekutanga yatinofanira kungotarisa ndeyekuti kanyaya yekunzi munhu anzi chizvarwa cheZimbabwe ane kodzero yekuva nepassport nemamwe magwaro ekufambisa. Ikodzero yemunhu iyoyo isingafa paine kuchikorwa iri kuchikorwa nekuti hurumende iri kukundikana kuti vanhu vese vawane magwaro aya asizvi kuburikiza nekutyorwa kwekodzero yekuti vanhu vawane mapassport tinoona zvakawanda zvinenge zvaakuvhiringika wonaita kune vanhu vakawanda vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vanoda kuenda kunze kwenyika kungava kunodzidza fundo yepamusoro kungava kuda kunotsvaka mishonga kana kunorapwa kana kushanyira hama kana kumabasa iko zvino tine vanhu vakawanda vane mabasa ekuti basa iroro rinenge richida kuti anga aine passport itsva kuti adhindirwe imomo kodzero yekushanda kune dzimwe nyika zvese izvi zviri kuvhiringwa nenhau yekuti hurumende yezimbabwe iri kukutikana kuzadzisa kodzero yevana vezimbabwe yekuva nemapasipoti nemamwe magwaro ekufambisa
vamwe vanogona kuti vana vezimbabwe vakawanda vanga vachinyanyotiza munyika vachienda kunotsvaka mafuro manyoro kunze dzimwe nguva ringave riri danho rekuti hurumende iri kuda kuedza kuti vanhu vasanyanyombeya mbeya munoonawo sei maonero iwaya ipfungwa dziri kubvawo muvanhu izvi
ipfungwa dzisina kutsarukana nemhaka yekuti ngatidzokerei kubumbiro remutemo renyika riripo pachikamu chemakumi matatu neshanu panotaura pachena kuti ikodzero yechizvarwa chega chega chemuzimbabwe kuti chikwanise kuva nepassport nemamwe magwaro ekufambisa vanhu vanofanira kusununguka kuti vafambe pamadiro vasina kuvhiringwa kana kukoneswa hurumende yezimbabwe inofanira kuti izadzise kodzero dziri mubumbiro ndo zvinotarisa kuremekedza bumbiro remutemo renyika
chichemo chekuti hurumende iri kukundikana kuwana mari yekunze hachisi chichemo chinotambirika here vamavhinga
hachisi chichemo chechokwadi kuwanda nemunwe kuri kuitwa nehurumende nekuti honaika kune zvimwe zvekuti vanenge vachipfachura mari yakawanda kwazvo yekunze kwenyika saka chandinoona chiri kutadzwa nehurumende kugona kushandisa mari shoma iripo nenzira yakafanira pachipuhwa kosheso kukodzero dzevanhu dzekuva nemapasipoti mari iri kuraswa kune zvimwe zvidzidzo nematuro ichitadza kushandiswa zvakakodzera zvakakosha zvinoringana nekodzero dzevanhu
avo vanga vari mukuru wehuman rights watch kuchihamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vari parunare mujohannesburg south africa najonga kandemiri westudio 7 Paramende iri kuita nhaurirano nebazi remuzinda weBritain rinoona nezvebudiriro yekunze kwenyika iyi reDepartment of International Development kana kuti DFID nechinangwa chekusimbaradza mashandiro emakomiti eParamende ayo anonzi neDFID haana kusimba pari zvino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vazivisa izvi mushure mekutambira gwaro reongororo yakaitwa neDFID pamusoro pemashandiro emakomiti eParamende kubva kumukuru weDFID muZimbabwe Amai Catherine Ways. VaMudenda vati ongororo yeDFID inoratidza kuti makomiti eParamende anofanira kusimbaradzwa uye ivo vanobvumirana nazvo. Semuenzaniso, muongororo yayo DFID inoti zvimwe zvinofanira kuitwa kuona kuti nhengo dzeParamende dzinofanira kuve nhengo dzekomiti imwe chete kwete kuve nhengo dzemakomiti maviri kana matatu sezviri kuitika pari zvino. Chimwewo ndechekuti nhengo dzeParamende dzinofanira kupinda makomiti anoenderana neunyanzvi hwezvaakadzidzira sekuti nhengo dzinopinda mukomiti yezvemutemo dzinofanira kuve magweta. Asi vamudhenda vati izvi zvinonetsa nekuti kuti munhu asarudzwe kuva nhengo yeParamende anofanira kuve nemakore gumi nemasere kuve chizvarwa cheZimbabwe pamwe nekunge akanyoresa kuvhota chete uye hapatariswe kuti ane unyanzvi hwei. Asi vati vachashanda neDFID kuita zvimwe zviri kunzi zviitwe muongororo yeDFID.
Tariro yedu yekushanda British Embassy kuDFID ndeyekutsvagisisa kuti tingawane rubatsiro rwakadii tisimbise makomiti edu eParliament. Tichaedza kutsvaga nzira yerubatsiro ruchabva British Embassy through DFID kuti tisimbise makomiti edu eParliament.
Asi amai ways varamba kutaura nevatori venhau sezvo vange vasina kupiwa mvumo yekutaura nevekumahofisi yemuzinda weBritain muZimbabwe. Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zvingave zvakanaka chose kana basa remakomiti rikasimbaradzwa nekuti anoita basa guru. Vati makomiti eParamende anotenderera nenyika yese achibvunzurudza vanhu panyaya dzakasiyana siyana kusanganisira nhunha dzevanhu pamwe nemabhiri ekuumba mutemo uye zvingave zvakanaka kuti nhengo dzeparamende dziwedzerwe ruzivo kuti dziite basa radzo nemazvo. Vati chikuru chavanoda kuti hurumende iremekedze zvinoturwa nemakomiti kudare reparamende.
Even ikatarisa isu seplatform for youth and community development, tiri nenyaya dzataisvisa tichitofara kuti abva nadzo kumakomiti zvakanaka, zvikasvika kuparamende dzotarwa zvakanaka, dzotopiwa maresolution dzekuti tita zvakuda kuitika. Zvotora makore zvisati zvaitika, ndo zvindati pamwe kana makomiti dzaakuya kumunharaunda kana takuenda kumakomiti zvinoita kuita kakuneta kuti tirikungotaura zvedu bari nyaya dzadzisi kunyatsofambiswa kuenda kumberi mberi.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kunyange makomiti eparamende akasimbiswa hazvina zvazvinobatsira nekuti paramende pachayo haina simba. Vati mutungamiri wenyika pamwe nemakurukoti avo vane masimba akawandisa izvo zvinokanganisa mabasa eparamende.
Hazvina zvezvinoshanda muno mutine dictatorship utongi muno utongi huri mumba mapuresidenti. Saka muchiona kana Grace nenyaya iyi masimba puresidenti, Grace aingoita marali ake achiyanisa mari achiteevhaiswa marali ake. Kana mukadzi wavo munangagwa ke zvinezvi anongofamba kuzvipatara ukachitandanisa magavhenmendi wekasi, anotandanisa magavhenmendi wekasi sani paramendi kana ane simba inofanira kumushaidza kuti uya unuiwe uraaniwe parinomushaidza sei iyeye munangagwa ari mambo. Isu hatina kuza tiri kusarudza mambo isu, tinoda kusarudza mutungamiri ari anzarebho tuparamendi kuti kuite machecks and balances.
Paramende ina makomiti anoenderana nemapazi ehurumende uye makomiti aya anoongorora mashandiro emapazi aya. Kunze kwaizvozvo, makomiti aya anoitawo basa guru mukuumbwa kwemitemo inoenderana nemapazi aanoongorora. Zvichakadai, vamudhenda vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogona kudoma vanhu vavanoda kuti vave nhengo dzekomisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori mushure mokunge paramende yavapa mazita evanhu gumi nevaviri vakakunda mubvunzo dzakaitwa neparamende masvondo maviri apfuura. Komisheni iyi inofanira kuve nenhengo pfumbamwe uye vamunangagwa vakatodoma Justice Lois Matanda Moyo sasa chigaro wekomisheni iyi. Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso Moyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko tichiona kuti pari zvino munyika muri kunzi imo makushandiswa mari yemaRTGS uyezve nemari yemabond.
Murutaura nafungai nyapukutu Whitefield.
Kwakadiko kufiyoko?
Kuno kuri raiti zvako mbichana anoti maningi because zvanei
tauraitinzwi
inini ame community leader ndiri kanzera muwadi 26 Whitefield. Mitengo haina kudzika but inini hangu ndinotarisira kuti dai vachiti mitengo painenge yakwira paya mushanda anokwidzirwa sarari, bari dambudziko rataita nderekuti sarari yacho haisi kukwira asi zvinhu zviri kukwira. Saka zvinoramba zvopuresa munhu kuti iye ndiye akutotsvaga endmiti pamuna bhati chaari kushandira chacho chacho panenge pasina. Saka ndiye dambudziko rekuti rinofanira kunge richigadziriswa nehurumende iroro.
Pari zvino ndedzipi nhunha dziri kunyanya kutarisana nevanhu vari imomo mufiyo mamugero?
Nhunha dzatakatarisana nadzo ndedzemvura magetsi. Zvinhu izvozvo zvatadzisa nokuwata. Hazvina kutombomira mushe, magetsi anouya na 10 PM oenda na 5 AM mvurawo macharinji ndekuti denga harina kutipa mvura yakakwana gore rinei. Saka madhemu edu isisu amwe acho akatoklozwa haachakwanisi kunge achisupply mvura yaifanira kunge ichisupply. Kwozouya imwe charenji wemachemicals, machemicals edu isisu anodhura. Mvura yedu isisu yatiri kushandisa chene zvine tsvina yakawanda, yaine tsvina yakawanda yaakuda machemicals anosvika 8 machemicals.
Tinotenda zvikuru Marvelous Muhlanganya uye vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko remapassport rakatarisana zvikuru nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinenge zvichida kuenda kumusha nechimbi chimbi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tashuka kumagumo hechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina standikile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda.